Defense ya Mnangagwa ya President Mnangagwa yakajeka iri mu constitution bumbiro remutemo reZimbabwe section 98 vamunangagwa vaso vakanyora bumbiro remutemo vanhu veZimbabwe vanofanira kudzidzira zvinhu zvatagara tichitaura kwavari kuti vanotarisa bumbiro remutemo voona kuti riri kuti chii kwete kungoti pega pega vanokomplena ivo varivo vakavhotera bumbiro iroro vakati yes muna 2013 pabumbiro remutemo kana munhu ari president hapana nyaya yaunokwanisa kumuendesa kukoti yaanenge akaita iye ari munhuwo zvake inonzi muchirungu personal capacity.
Saka mutungamiri anoendeswa kumatare aita sei chaizvo muzvinafundo?
President anokwanisa kuendeswa kukoti chete nenyaya yezvaanenge aita ari president. Asi zvaanenge aita zvisiri zvekuti ndipresidendiwo pamunhu pamwe ndezvekumba kwake kana ndezvekumaklabhu anoenda kana ndezvekupati kwake zviya zvinonzi muchirungu personal capacity haukwanisi kumuendesa kudare kusvika abva pachigaro cheupresident. Zvakanyatsojeka musection 98 yebumbiro remutemo nesection 98 subsection 1 ne 98 subsection 2. Saka hapana matangiro avangatomboita kusvika bumbiro iroro provision iyo yachinjwa kana yazi haisisipo.
Ko kune vamwe vanopikisana nepfungwa dzenyu?
Kana kune vanhu vanofunga kuti bumbiro remutemo iro ringataura zvimwe zvinhu zvisiri zvatiri kutaura izvozvo izvo, vanongonozvitaurawo zvavo kukoti, asi vanofanira kuziva kuti dare rinotonga nyaya iyi dare remuno muZimbabwe rinongotarisa bumbiro remutemo remuZimbabwe.
Asi zvinoreva kuti bato reZANUPF rikwanise kuendeswa kumatare edzimhosva here muzvinafundo madhuku?
Hapana chakashata kuendesa ZANUPF kudare, saka izvo zvinokwanisa kuita. Mutemo chete unongorambidza kuti pamuri kuendesa ZANUPF mosanganisawo naMnangagwa paanenge ari president. Vanhu vakatarisa nyaya iyi iri kuti ZANUPF ndoi number one inonzi first respondent, iye Mnangagwa onzi second respondent. Poita vamwe varipo ana vachinamasa ana Obed Mpofu nevamwe. Chirungorambwa naMnangagwa ndechekuti haakwanisi kunge ari pakati pevanhu ivavo vari kutorwa kuenda kudare. Asi kudai vanhu ivavo vaingoendesa nyaya yavo vachingoendesa ZANUPF nevamwe vavo vachingoita zvavari kuda izvozvo, izvozvo hazvina zviri pamutemo, vanotozongoanza zvakadaro. Yatanga richierenga mapepa iyi inyaya yekuti iye Mnangagwa anoti handifani kunge ndiri, asi sekunyorwa kwakaita nyaya yacho kana Mnangagwa akangobva pairi nyaya yacho inenge isina basa, saka inongodonha ipapo. Kunze kwekuti ndevanhu vacho ivavo vakatonotanga patsva vachichiisa nyaya yavo kudare asi vasingabatanidzi nemunhu anenge ari president panguva iyoyo.